Vachiparura gwaro rinoratidza kutambura kweshirikadzi idzi rinonzi You Get Nothing mushure meongororo yavakaita chipangamazano musangano iri vadhewa mavhinga vati donzvo resangano ravo nderekuti hurumende yeZimbabwe ione kutambudzwa kuri kuitwa shirikadzi munyika.
Sesangano reHuman Rights Watch takaona kuti muZimbabwe pane dambudziko guru reshirikadzi kuti vanobvutirwa pfuma yavo panofa murume. Dambudziko iri ranga risingazivikanwi. Zvakarewo takaona kuti pane mukana wekuti tine bumbiro idzva remutemo zvinogona kuita kuti zvinhu zvichinjwe. Nekudaro takatora matanho ekukurukura nevatinoshanda navo veLegal Resources Foundation mukati meZimbabwe neWilson nezvala nevamwe kuti tiongorore tiite tsvagurudzo tiyanike pachena matambudziko eshirikadzi. Zvakare tikurudzire hurumende kuti ichinje zvinhu zvese izvi ikurudzire kodzero dzeshirikadzi. Tinotenda kuti hurumende yakamirirawo nebazi remadzimai negurukota racho namai Chikwinya vamira nesu vari kutsigirawo kuti chokwadi nyaya yeshirikadzi inofanira kuti igadziriswe mukati meZimbabwe.
Vamavhinga vati vari kushanda pamwe chete nebazi rinoona nezvemadzimai kuitira kuti dambudziko iri rigadziriswe. Vakafanobata chigaro chemunyori mubazi iri vaIvan Dumba vati ichokwadi kuti vanhukadzi vari kushungurudzwa vakati hurumende iri mubishi rekuvaka nzvimbo dzekuti madzimai awane rubatsiro mumatunhu akasiyana siyana.
Isu nyaya yeproperty rights inyaya yatinotora seviolence, gender-based violence kumadzimai. Saka inyaya hombe, ndokusaka takavaka muzvipatara zvishanu macenters anodhila negender-based violence kuti madzimai anenge aitirwa utsinye agone kunge achindomhangara. Pamacenters 5 mashanu atakagadzirisa aya panenge paine ana chiremba, panenge paine wehutano, panenge paine wanopawo mazano kumadzimai kuti vasarambe vakashungurudzika.
Vadumba vaudzawo Studio 7 kuti kupedza urombo munyika kunopawo vanhukadzi mikana yekuzvishandira.
Dambudziko iri kuona kwangu rinokonzerwa neurombo. Saka zvinogona kuitwa nehurumende zviri zvo zvatiri kuitawo isu seministri kupa masimba madzimai, masimba munyaya dzezveupfumi, kupawo madzimai mikana yekuti vange vari mumabasa akakwirira. Hurumende yedu ndinoona kuti iri kushanda zvakaomarara uyezve kuti yabudirira. Ichabudirira munyaya dzekumuchirungu zvinonzi empowerment of women.
Amai Lucia Masuka Zani, avo vanoshanda neLegal Resources Foundation, vati zvinosuwisa ndezvekuti shirikadzi zhinji hadzizive kodzero dzavo. Amai Zani vati kushaya ruzivo kunoita kuti vazhinji vasatora matanho pavanotorwa pfuma yavo zvisiri pamutemo.
Nokuti mukufamba kwatinoita tinoona kuti vazhinji vamwe vanotorerwa vakotogamuchira kuti vatorerwa nemhaka yekuti havazivi kuti vane kodzero yokuwana zvinenge zvasiyiwa nemufi. Tikaona zvakare kuti zvakafanirawo kuti kunyangwe mumacommunities umu vanhu vanofanirwa kuziva kuti mutemo unoti kudii panyaya dzokuti ndiani unofanirwa kuwana zvinenge zvasiyiwa nemufi. Nokuti vazhinjiwo vamwe vanotora mukusaziva, vamwe vanotorawo nekuda kwenyaya yenhamo, vamwe vanongotorawo nekuda kwekuti vane hunyire nokukara. Asi zvakakosha kuti vanhu vazive mutemo uye vazive zvekuti kuna mapoka akafanana naLegal Resources Foundation vanazwala nanawusa anogona kubatsira kuti vanhu ivava vagone kuisa nyaya dzavo kumatare edzimhosva vagokwanisa kuwana kuchengetedzwa kukodzero dzavo kupfurikidza maoda anogona kupuwa namatare.
Sangano reHuman Rights Watch rinoti rakataura nemadzimai makumi mashanu nemapfumbamwe avo vakaratidza kutambudzika kwavakaita mushure mekufirwa. Sangano iri rakakurudzira hurumende yeZimbabwe kuti ishandise bumbiro idzva kuchengetedza kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.